urikuenda kuNational Heroes Acre.
Vachanovigirwa kuNational Heroes Acre here naishe.
Yee, kundokati kuvavigira ikoko.
Vari kuvigwa nemusi wechingani naishe.
Yeti, tine munotoconfirma government ndeya tikapa zvese, asi I do hope kuti inogona kunge iri sandi.
Saka madzishe ese awirirana kuti vanovigwa kuHeroes Acre.
Yes, tine mhuri yacho ese na former lady, former first lady, awirirana tese tiri vemhuri yacho.
Ko kunetsana kwatambenge tichinzwa naishe uku kwapera zvachose zvekuti izvo hapachisina kukakavadzana kuti vamugabe vanovigwa kwazvimba vakuvigwa kuNational Heroes.
Handisi kuziva kuti anga achinetsana ndiani nekuti inini ndini mambo wevanhu ivavo. Pakauya first lady hatina kumbogona kuonana naye nekuti aichema. Saka tatisati taita hurukuro isusu semadzimambo tine resolution yatinoita tinogara pasi semusha. Toona kuti kodzero yemwana wedu anovigwa sei tozobatanidzawo nebasa rehurumende raari kuita nokubva tabvumirana isu kuti kuhiyozoita. Saka vana vese vanouya vatinotungamirira isu vanoteedzera zvatinotaura isu madzibaba avo. Kati mapepa nawo airwisanisa vanhu aiita sokuti ari kuenda kuna former lady ienda kune vamwe vana chaivo chaivo kuno kudare vasati vauya.
Saka dare renyu mambo rakagara rini kuti ribude nechisungo chekuti izvo vamugabe vakuvigirwa kuNational Heroes?
Tese apa taibata maoko muroora wedu aichema. Hatisina nguva yekumubata maoko nekumutaura zvatafunga semadzibaba. Saka nhasi kuseni ndopatagara pasi semadzimambo ekwazvimba ndokubva tabuda nechisungo ichocho.
Ko vari kuHarare mavazivisa here nechisungo chamabuda nacho nhai ishe Katiza Gombo?
Vapi manje?
Vamwe vari kutaura vakamirira mhuri.
Inini ndiri kutaura kuti taitira panonzi pa Blue Roof, handi ndomuHarare manje. Pa Blue Roof ipapo taita nefemiri yese, hapana asimene.
Kune vamwe vanga vachitiwo kana urongwa hwekuNational Heroes Acre hwapera, pane chivanhu chamuchange muchidawo kunge muchiita kumusha kwenyu kwazvimba. Urongwa huchiripo here naishe?
Hazvirambidzwe izvozvo. Ndofunga hatisati taenda kunotura mwana wedu kumadzitateguru kwazvino. Saka hatitombomuyidza kuNational Heroes Acre tisati taendawo kuti anoona mumba make maakaberekerwa pakutama ndopatiri kuenda naye chete. Zvimwe zviri kutaurwa nevamwe hazvisirizvo. Isu tinoenda naye pakutama. Pakutama ipapo i30 minutes kutaurira varidzi vacho kuti mwana wenyu honai ndezvaaita nekuti vanozviziva kuti anga ari mutungamiriri wenyu. Kutodzokera unoviki.
Ko zvinonzi vamugabe vanga vari zvakarewo ishe kudunhu renyikoko zvichafambiswa sei?
Ndine urombo kuti Shona vanhu havazivi kutsanangura Shona. Vamugabe havana kugadzwa sashe, asi mumhuri yeushe vamugabe mwanakomana mukurusa asara mudzinza redu anokunda vakomana vese varimo vanofanira kunge vachigara umambo huzvimba. Asi huzvimba hunotori nemunhu kare. Ivo vakatouya vakatogadza anonzi Stanley Mondoro mukoma wedu kuti ave mambo zvimba. Saka ivo havasi mambo ezvisach but imhuri yeumambo.
Tinotenda pane zvamungade here kuti vateereri vanzwise nekuti izvo zvamuri kutaura izvo ishe ndo zvinonyatsotambirwa nevanhu vanenge vakateerera panguva ino?
Chandiroda kuti vanhu vazive ndechekuti kana pashaika anonzi National Hero, government yadeclare kuti National Hero, government inozivisa munhu wavati National Hero kuhama kana kuti kuvabereki vake. Saka isu negovernment yedu tanga tichitaurirana zvese zvatati tiita vakauya vakatura kwatiri vamunangagwa vakati aiwa madzimambo mwana wenyu tamuita National Hero. Tikafara tikazvitambira but nemhaka yekuti mwana wedu anga ari kuSingapore hatina kukurumbidza kushambadza kuvanhu kuti tichafambisa sei. Tanga tichingoita dare redu ramamuchinzwa ranga richiitirwa kwaakutama rakatungamirwa namambo zvimba, mambo chidzira, mambo beperere nesu madzichavo anakatiza Gombo charishonga nyatika sora vakawanda-wanda vanotingakwanisa kupedza panapa. Ndikuda kuti vanhu vagoziva kuti kana pafa munhu mukuru akadaro makuhwa haashaiki. Vamwe vanga vava kutotaura kuti madzimambo aekwazvimba akapiwa mari nai what's the need of being given money mwana achingozivikanwa basa raakaita saizotengwa papi nai pamabasa ari pachena akaitwa nemwana. Saka ndiri kuda kuti vemapepa nhavo vasanyora vasati vatibvunza sezvawaita iwagona unouya kwatiri wotora kubva patine saizvo isu naamunangabva isu takato bhuka vamunangagwa tichida kuvasimbisa kuti mwana wedu iyeyo ngaaende papo pamukaisa mamwe magamba ipapo.